Tukutanga Comrade Wande ndoda kutora mukana uno wamachipa anepunyira vanhu yestudio 7 kukorokotedza Comrade Cyril Ramaphosa kusarudzwa kwavakaita kuti vave president weAfrican National Congress kuSouth Africa. Isu MDC chinonyanyofara nemaitirwo akaitwa basa iroro rekusarudza Ramaphosa, nekuti zvakaitwa murunyararo ndingakuti maposition ose ari matanhatu, the top 6 maposition aikwikwidzwa, akavhoterwa ose murunyararo. Ndo zvimwe zvatakanyanya kuda kufara nokuona kuti ndo zvinoitawo vamwe vedu iko mhiri kwari Mpopo kuSouth Africa, kuti politics hadzisiri dzekumarana, politics hadzisiri dzetsvimbo mugotsi, ingori chete exercise yedemokrasi.
Chakanyatso kukufadzai pamaitiro avakaita musangano wavo chii?
Conference ye-ANC yanga isiri yokungosarudza vatungamiriri chete. Ndakanyanyofara inini kuti vaitodebata maissues ari very very serious, mapolicy documents. Ndakaona izvo kuti vanga vane agenda yaisanganisa maitems anokwana 13, mazhinji acho akanangana nenyaya dzeeconomic policy, kuti vangaita sei kuvandudza upfumi hwenyika yavo yeSouth Africa. Yanga isingori kondesi yepower chete yokungoti toda zvenzvimbo. Ndotoona sekuti nguva zhinji yakapera vachidiscusa mapolicies. Izvo ndo zvinji zvatinofanira kunge tichiteedzeravo isu muno muZimbabwe.
Munodyidzana neANC here?
Hatinodyidzana nayo zvakanyanya, nekuti isu sebato reMDC mukanatsozviona tiri bato ringangonzi muchirungu uya Social Democratic Political Party, tiri bato rinoda utongi hwejekerere, utongi husina kudzvanyirira.
Munofunga kuti Zimbabwe isawanei pakupinda kwavaRamaphosa muchigaro chitungamira South Africa?
VaRamaphosa vava nenhoroondo yakati rebei munyaya dzezvematongerwo enyika. Toonazve vaRamaphosa munhu akamboita zvetrade unionism. Vanotova trade unionist, unyanzvi chaiyo zvetrade unionism. Izvo zvinotifadza, nekuti isuwo sebato reMDC unongoziva kuti takazarwa neZimbabwe Congress of Trade Union, unions, tiri mwana we ZVTU